Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi pasimba
Yesu simba rangu
Ndzi William Kuri ndimo priest of Roman Catholic Church ndinobva kuZimbabwe kuzvinezvi ndiri kuchikoro ku North America ku Washington DC kwazvaiva tereri
Aiwa tinoimba vateereri vatsvene vanofarawo kukutambirai pachirongwa. Father Guri, nyaya yatinoda kuti tarise ndeye kushanduka kwaita zvinhu muZimbabwe. Katinoona kuti kwakagadzwa mutungamiri mutsva wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mekusiya basa kwava Robert Mugabe. Imiwo semumwe vechitendero, zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Chekutanga ndoda kuti chiitiko ichi chinhu chatifadza. Ese chaizvo nokuti tanga takatarisira kuti pawe neshanduko muZimbabwe zvikuru takananga neutungamiriri waMugabe wemakore 37 pane zvinhu zvakawanda zvanga zvichitadza kufambira mberi pamusana pekuvapo kwavanga vakaita nematongero avanga vachiita vanhu vese tanga tichizwa kuti zvinoda kuti zvishanduke yashanduko iyi yazouya nokudaro kuuya kweshanduko iyi kunofadza munhu wese anga akatarisira shanduko muZimbabwe
Vazhinji vanenge vachitarisa kune zvitendero mukuti nyika inge ichitongwa zvakanaka zvinotarisirwa zvinogutsa vanhu vese zvine runyararo. Zvii zvamungavimbisawo vanhu veZimbabwe panyaya yakadaro?
Chandoda kuimbisa vanhu veZimbabwe panyaya dzechitendero nebasa redu ratinoita takanangana nerunyararo nekugarisana nebudiriro munyika ndechekuti isu vezvitendero hatina kumbobvira takatsveta nyaya pasi. Nguva yese iyi tinenge tichingonamata vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kuwane chivimbo chokuti pane vanhu vanotinamatira nguva dzese asi chatinoda kusimbisisa ndechichi chokuti kunamata hakugoni kutora nzvimbo kwerimwe basa rakakosha rinofanirwa kuti riitwe nemugari wese wemuZimbabwe rinova basa rokuchengetedza nokusumudzira bumbiro remutemo wenyika vanhu vazhinji vanoti kana zvinhu zvavo manoti imi vafundisi namatai pamwe vafundisi hamusi kunyatsonamata tetinamata nguva dzese ndinofunga kuti kazhinji isu sevagari vemuZimbabwe sevana vemuZimbabwe imwe nguva tinorara nezamukanwa tokangana kuti chisungo chenyika yedu chinoti kudii kodzero dzedu dzinoti kudii vatakasarudza tinotarisira zvipi kwavari vatakasarudza tinokwanisa kusvika pavari tichivataurira zvichemo zvedu nezvido zvedu nenzira ipi saka ndinoona kazhinji vanhu vachida kushandisa munamato senzira yekudimburira kusvika pavanoda kusvika vachiregera kuita basa chairo chairo revagari vemunyika ravanofanirwa kuti vaite saka munamato aiwa musatityire minamato iripo asi tine basa rakakosha vanhu vemuZimbabwe ratinofanira kuita
pangave netarisiro yekenani itsva here apa Father Guri
inini kenani itsva handiioni nekuti changoitika apa ndechoti pabviswa vaMugabe vamunangagwa vanga vachishanda navaMugabe kwemakore ese avanga vari kumwe chete zvizhinji zvanga vachiitwa navaMugabe vamunangagwa nevamwe vese vari kupinda muutungamiriri vanga vachiita vari pamwe chete chitsva chandiri kutarisira kuti chingaitike ndechekuti mafambiro akaita zvinhu mumasvondo mairi apera ekunyanyo ramba vakatsamirana nemutemo hurumende yakatorwa nechisimba asi zvine mutemo mukati mauto akapindira zvine mutemo mukati dai hurumende itsva iyi yangoramba iri muforo iyoyo isambobude muforo iyoyo yokuita zvinhu zvese zviri maringe nemaererano nemutemo wenyika bumbiro remutemo wenyika vachiteedzera tsika dzakanaka dzokutonga dzedhemokirasi kuchengetedzwa kukodzero kwevanhu kubatwa zvakanaka kwevanhu kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nepfungwa itsva nemwoyo bitsva sevanhu vechitendero zvazvinotarisira kuti munhu anoshanduka vamunangagwa chaivo tinovaziva kuti vanga vari munhu akamira se pasi pavaMugabe asi chokwadi vanogona kuchinja mwoyo wavo nepfungwa dzavo vochitanga kuva mutungamiriri ane utongi hutsva zvikurukuru hwakananga nokunyatsochengetedza bumbiro remutemo wenyika yedu uyezve nekubata vanhu zvakanaka nekupa kodzero dzakanaka kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nemwoyo mutsva ini ndo chitarisiro changu chikuru nehurumende yedu iyi
shoko ramungatipakurirawo kubva mubhuku dzvene pamusoro pechiitiko ichochi netarisiro ingaitwa nevana vezimbabwe
shoko randoda kupa vana vezimbabwe ndechekuti vimbai natenzi nguva dzose zvinobva kumapisarema musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai chataka tadza pana vamugabe chakavimba nemunhu munhu wenyama zvake tikamupa chinzvimbo chine tenge chamwari muchazova kune vamwe vatombotanzwa vamugabe ndiye mwanakomana wamwari wechipiri izvozvo ndozvatoda kusiya kumashure tivimbe namwari vamunangagwa vanogona kutungamirwa namwari kufemerwa nemweya wamwari vagotiitira zvinhu zvakanaka chaizvo munyika yezimbabwe asi havazviiti vega vanozviita kuborikidza nekubatana pamwe chete nevamwe vana vamwari vachishanda vari pamwe chete vachitungamirwa nemweya wamwari unoyera saka ndoda kuti kuvanhu vezimbabwe musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai vimbai natenzi nguva dzose
aiwa tinotenda zvikuru Father Guri neshoko ramapazimbabwe
zvakanaka evakademi yemuene zvakanaka
Jesu makanaka, 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 Jesu makanaka,